Nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti hurumende ikasagadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzezveupfumi uye munyaya dzezvematongerwo enyika ichaguma yasvika kumazivandadzoka.
Zvichemo zvevanhu, nyaya dzemabasa, nyaya dzekuti vanhu vanorarama sei, nyaya dzeupfumi hwenyika ngadzigadziriswe. Kana zvisina kugadziriswa, hapana chinopera kana pasina kugadziriswa. Simiti akaenda, vanhu vawana rusununguko rwavo vaakuzvitonga. Saka kana vanhu vakaramba vakadzvanyirirwa sekudzvanyirwa kwavakakati vamuna Smith, zvinotopera kana vanhu vasungunuka.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vativo zvave kuitika munyika hazvisi kuvashamisa, nekuti vakagara vataura kare kuti hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inenge yagumirwa.
Ndiyo nyaya yatakataura isusu sevarwiri vorusununguko, kuti tanyora kumadziro, kwanyorwa mene mene tekere. It means kuti hazvichakwanisiki. Decision has been made in the spiritual realm kuti I think enough is enough. There is need yokugadziridza zvinhu. Vanhu veZimbabwe vatambudzika ka kugadziriswa kuripo chete ndekwekuti izvo pange paine utongi hunonzwa vanhu.
Asi nhengo yeZANU-PF mudare reparamende vaKindness Paradza vashora zvikuru vanhu vari kuti vaMugabe vasiye chigaro.
Vari kuratidzira ava ngavaratidzire zvine runyararo, kwete kuratidzira vachipwanya zvinhu zvevanhu, vachiba zvinhu zvevanhu. Ende ngavarege kutaura kuti purezidendi ngavabve vaMugabe, nekuti purezidendi vaMugabe vakavhoterwa nevanhu 2 million, more than 2 million muna 2013. Saka temu yavo inosvika muna 2018. Saka vose vari kupokana nekuda kubvisa vaMugabe ngavamirire 2018 vagovabvisa nebalot, kwete zvechisimba. Zvechisimba hazviipe.
Asi chiiko chaizvo chiri kukonzera mhirizhonga iri kuitika munyika? Gweta rinorwira kodzero dzevanhu varichipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanoti mapurisa ndiwo ari kukonzera kuti munyika muite mhirizhonga nekusateedzera bumbiro remutemo.
Zvinongoratidza kapachena kuti mapurisa haasi kuteedzera mutemo. Vari kukundikana basa ravo rekuchengetedza mutemo nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika Dr. Ignatius Chombo vanorambawo kuti mapurisa ndiwo ari kukonzera mhirizhonga munyika.
Kana paine uyo akutorawo mutemo ouisa wake ofamba achiratidzira achisa masoro evanhu, aiwa mapurisa ava vanoziva zvokuita, ndo vavanosunga ivavo.
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo muna 2018, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti pakasaita nhaurirano nyika ichaita mhirizhonga inotyisa. Vesangano ravanasoro jena reThe Elders rine nhengo dzakaita sevaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter nevamwe vari kukurudzira SADC kuti ipindire kuti igadzirise nyaya yeZimbabwe. SADC iri kutarisirwa kusangana kupera kwemwedzi uno muSwaziland pamusangano wayo weSummit. Sangano reInternational Crisis Group rinoti kuti nyaya yeZimbabwe igadzirike zvava kuda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vave nemakore 52 vasiye chigaro. Asi veZANU-PF vanoti vaMugabe havana kwavari kuenda. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.